Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7, nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti tachida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo maresinesi. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura.
Vabudisa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seRepublic neEuropean Union.
Sangano reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo kana kuti World Radio Day. Paine kurudzira yekuti hurumende ipewo makambani akazvimirira oga maresinesi yekutepfenyura sezviri kuitwa munyika dzakawanda. Mutoro wedu enhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi haina urongwa hwayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padande mutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredhiyo. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kumashoko mudare reparamende. Mukuru weZecras Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemaresinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredhiyo dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo we nepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe maresinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvusheni FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapindawo gungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti tachida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafundings wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kumashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo maresinesi kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda maresinesi vakaita sana Community Radio Harare, ana Kumakomo kwaMutare, ana Kwelas vasati vapiwa. Saka zvinoita sekunge pane kakumbunyikidzika karipo pakuti pakupiwa kwemaresinesi hazvichanyanyotariswe kuti veruzhinji vari kuti
sachigaro wekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vaCaston Mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa maresinesi.
Zvatiri kuita isusu separamende kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kumacommunity radio stations, zvakare pavanoapprova malicense emacommunity radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura paradio kwakatanga muna 1933 kuBelvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 13 kukadzi paurongwa hunotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eradio mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza, kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa maresinesi kunepfenyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Rimwe sangano rinoremekedzwa pasi rose rinoongorora nyaya dzesarudzo reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Gwaro iri rinoti sarudzo idzi hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa pautongo hwejekerere pasi rose. Mashoko aya ndiwo akataurwawo neveSADC, African Union, EU nevamwe munyika pamwe nekunze. Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kwakapa kuti veEuropean Union vati havachabatsiri Zimbabwe Electoral Commission nemari, uye veAmerica vachitiwo havachabatsiri Zimbabwe muurongwa hwekuti itaurirane nevekunze vakaita seWorld Bank vayakakwereta mari yairi kutadza kubhadhara. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo nebato reZANU-PF vari kufamba havo vachirova bembera kuti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Igwaro rinoratidza kuti zvavakaona ndo zvakaonekwawo neveruzhinji, vataura nyaya dzakawanda wanda ipapo.
Nyaya dzavanyanya kubata ndedzipi mugwaro irori?
Nyaya dzine chekuita nekuti zvakanga zvakamira sei sarudzo dzisati dzaitwa, zvii zvasvitika, uye kunyanyanya zvisina kufamba zvakanaka. Vakataura kuti musi wesarudzo dzakafamba sei, vakataurawo zvesarudzo dzapera. Vabuditsa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seresadic neEuropean Union nemamwe maobserver mission akawanda.
Muchidimbu tingati vari kure zvakadii kana kuti vari pedyo zvakadii nezvamakaonawo nezvakaonekwa nevazhinji paground?
Vari pedyo pedyo nezvakaonekwa neveruzhinji. Tichitaura kubva sarudzo dzisati dzaitwa, nyaya dzemitemo, kuti pane mitemo yaisa pavanhu rusununguko rwekuti vagone kuita sarudzo yavo zvakasununguka. Pane nyaya yekuti makurukota kana kuti vaishandira VEC kuti vanga vakamira sei, havana kwavakarerekera here kana kune kwavakarerekera, ini nyaya yavabata.
Vachipendera gwaro ravo vapavo kurudziro muchirungu voti marecommendations, munoona achitambirika here muZimbabwe zvichizoshandiswawo musarudzo dzinotevera?
Marecommendations avapa kana kuti zvavari kuti vanoshuvira kuona zvichishanduka pasarudzo dzinotevera, hapana chitsva chavari kutaura. Ndizvo zvinhu zvaingonyorwawo nevamwe vaiongorora sarudzo kubva. Handisi kuona zvavakurudzira sekuti ndo zvichaitika, nekuti semukutaura kwakamboitwa naprofesa Jonathan Moyo Mashuro, hakuna vanotonga vangaite shanduko inoita kuti vabude mumasimba.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Kune vakawanda vanoti vechidiki vari kusiiwa nevabereki vavo munyika ivo vachienda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika vari kusara vachiita unhubu hwakanyanya. Asi vamwe ndo vanoti vamwe vana vane vabereki vari munyika vari kungoitawo mombe dzemashanga. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi ari muHarare.
Mumwe wechidiki anogara kuGreendale muHarare, tichaona mubvuiwa, anopupura kuti vechidiki vakawanda vanosara vega, vabereki kana vaenda mhiri kwemakungwa, vanoita zveundururani.
Takatarisa chikomana chimwe chatinoziva chakasiyirwa imba muno muGreendale, nevabereki vacho vachinge vaenda kunoshava kumhiri kwemakungwa. Chakanga choshandisa musha uyu kuunza mabhururu kuti vange vachinwa nekufara. Vachiita zvose zvavanofunga kuti zvingaitike pano pasi. Iyi inyaya kuti panenge pasina mukuru ari kupa tsudzo kuti aiwa mwanangu apa waakurasika.
Mudzimai wechidiki wemuHarare, muzvare Kelly Manjeya, anoti vabereki vari kunze kwenyika ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri.
Kazhinji kacho tinoona kuti mubereki anofunga kuti anokwanisa kukombanzeta rudo nemari. Izvo zvinoita kuti mubereki atumire mwana mari zhinji imwe isingatomboendera nezera rake isina ine supervision yekuti anoshandisa zvaanoda. Izvi zvinopa mubereki satisfaction yekuti atinini ndiri kuchengeta mwana wangu. Asi pane zvinhu zvizhinji zvaanenge asingaisi into perspective zvinogona kuvheringa mwana wayo. Zvakaita sokuti mwana akapuwa mari zhinji zvinoita kuti mwana apartake into my legal activities akaita semadrugs, maparties ari unsupervised.
Asi anozviramba izvi mumwe wechidiki kuda kwashe munjoma ari kushandira kunyika yeCanada.
Iye mubereki wanenge achifunga zvakare kuti vepedyo vandakasiya ndati vanditarisirewo mwana vaya vari kutarisa mwana kuti ari right here. Izvo vaya vari uko nyango vakaona chakaipa havachaudzi hama yavo nenyaya zvakare yekurwadziwa nejealousy reukama paushamwari. Havachaudzi mwo wako kuti aiwa mwana kuno akupindana nechakaipa vakungoti aiwa ndivo vakazviita vakaenderei vakasiya mwana wavo isi hatingavatarisiri. Ndo panobva dambudziko rese iri.
Vamwe vana vari kusara munyika ava vabereki vachienda kunoshava kumarimuka kunze kwenyika vanonzi vanosara vachishandisa dzimba dzevabereki kuita mitambo yakafanana neyekuita bonde vakawanda pamwe chete kana kuti masex parties pamwe chete nekutengesa nekutora zvinodhaka. VaWilson Box, mukuru wesangano rinobatsira kusiya zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, vanoti sungawirirano iripo pakati pekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki vane vabereki vari mhiri kwemakungwa.
Kuno kuZimbabwe tine nzvimbo dzakati kuti dzavhurwa dzemafaro, saka kana mwana asina mubereki kana kuti munhu anokwanisa kumuongorora kuti ari kuita nezvei uye zvemwana aine for example $200 muhomwe, mwana iye anoita chipoko chaicho nekuti anenge ane yatinoti freedom yakawandisa. Saka vazhinji vacho vari kuwanikwa vachipinda mune zvinodhaka, vamwe vacho vari kupinda vachiwanikwa zvikare mijawo yemotokari iyo vanenge vakaita sei vakadhakwa.
Vanoongorora magariro evanhu uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network muzvare Evanice Munando vanoti honzeri yedambudziko iri haifaniri kuonekwa seyevabereki chete asi vana vacho vari kuita misikanzwa iyi.
Asi zvazhinjiwo zvimwe zvinoendera nevana vacho kuti vana ava vakambenge vakakudzwa sei, nekuti mwana kana akarerwa zvakanaka chero mubereki akasavapo, mwana anogarika naye, mwana uyu anokwanisa kutodi kutoita zveupenyu hwake zvakanaka. Tongoda kupa mucherechedzo kuti kunyangwe nherera dziya dzinokwanisawo futi kutorarama dzisina vabereki.
Imwe ongororo yakaitwa nebazi rezveutano nemasangano eUnited Nations anoti UNICEF neUNESCO yakabudisawo pachena kuti nyaya yevabereki vari kuenda kunze vachisiya vana vavo mumaoko evanhu vasinganyatsogona kuvachengeta iri kupa kuti vamwe vana ava vagume vaita pamuviri kushandisa zvinodhaka nezvimwe. Rimwe sangano rinonzi Zvandiri rakabudisawo ongororo inoratidza kuti nhumbu dziri kubatwa nevanasikana vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe zvinova zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana kana kuti 95% dzinenge dzisina kurongwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice of America,
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council inoti iri kushushikana zvikuru nekurwisana kunotyisa pakati pehurumende Democratic Republic of Congo nevakaipandukira veM23 muguta reGoma. Mauto eDRC aendeswa kunochengetedza mahofisi eUnited Nations nemizinda yedzimwe nyika mushure mekunge vanhu vaenda kunoratidzira vachivapomera mhosva yekutsigira chikwata cheM23. Mukinshasa, zvikoro zvevekunze zvavharwa pamwe nezvimwe zvitoro zvakawanda. M23 yakatora dunhu reNorth Kivu. United Nations ine mauto muDRC anonzi nevanhu atadza kumisa hondo. Nhasi nhaurirano dzekuedza kubuda nechebvumirano cherunyararo chekumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas dziri kutarisirwa kuenderera mberi. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muCairo uye dziri kupindwa neveAmerica, Egypt, Israel neQatar. Hapana kunyatsowirirana pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi imire. Nyika dzakaita seAmerica neEgypt dzave kutyira kuti danho reIsrael rekuda kurwisa dhorobha reRafah riri pamuganho neEgypt richapa kuti mudunhu muve nekusagadzikana kwakanyanya. Egypt iri kutyira kuti vanhu vachatiza muGaza vachanopotera munyika iyi. Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunge akaita upfumi hwenyika mugore rino ra2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi vemabhizimusi vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think the opportunity kuti pawe nekutaurirana mairirano nemareforms especially around nyaya dzecurrency dziri kutaurwa. Hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya yecurrency, macurrency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti veindustry uyo mascholars nevamwe vakazvimirira vange vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least panei paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paiteseta trya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value, but zvose zvakanganisika, zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvino zvokuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapurisa aiswa akawanda, asi mapurisa okuti exchange rate imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka isi chikuru chatotarisira nezvinhu zvokuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimaneja sei nyika yose. Izvozvo ndozvinhu zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasangomaneja chete exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romuZimbabwe riri richingodonha zuva nezuva. Saka izvozvo ndozvinonyanya kutibata savanhu vemabhizimisi.
Dr. Jokonya wanudzoka wachiti, zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa zviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita inganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchiondomoka zvisina mukare akamboona. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvebhiri rekubatsira nyika dzinotyidzana neAmerica. Mushure memwedzi yakawanda pachiitwa gakava, dare reSenate muAmerica razopasisa bhiri remari inodarika madhora makumi mapfumbamwe nemashanu emabhiriyoni kana kuti $95.3 billion yekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Asi kuti bhiri rive mutemo pachine makata, sezvo dare reHouse of Representatives rinofanira kutambira bhiri iri risiri kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Maonero andokuita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neye kuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona sokuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas, sei muchidaro?
Ndikudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior, kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no. Haticha ine anga yekuda kungoramba tichingorwa chete, nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzaakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare reSenate vabvumirane pabhiri iri? Chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo, sezvo zvaakuitika muno muAmerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine naIsrael. Asi vanenge vakutarisa chi population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patinosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirira.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi rananga voku House of Representatives, munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bill racho is dead on arrival, kuti havasitombori consider kana one day. Asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine, tofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya. Asi ikabudira bill tinoziva kuti aiwa, tofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Handiti maiinda muchiti zano chiororo. Zano chioro ndo chiororo chachi. Maakudzingwa pamunogara hamusati mapuwa kwokuenda, siya nzvimbo dzamadzitateguru enyu. Ndo chiororo chacho, chinoitika every after election. Kuti maZimbabweans hatidzidzi, hatione, ndo zvinoitika after every election. After every 5 years vanhu vanodzingwa mumapurazi vanenge rapuwa vaMr Ningi, Comrade Ningi. Saka vanhu ngavadzidzi.
Hurumende yeZANUPF zvairi kuita inoratidza kuti haina kuvhotegwa nevanhu, because inoratidza kuti yakagumbuka zvikuru. Kugumbuka kwayo kunotoratidza kuti vanhu havana kuivhotera. Dai yanga ikavhotegwa nevanhu, haizaidzinga vanhu vari kumaruwa. Kumaruwa kwacho kwairi kudzinga vanhu ichibvisa vanhu mudzimba. Nekuda kuti vanhu ivavo vagare pai, vanhu ivavo vanoda kuti vatambure vagare pai, inoziva kuti vanhu ivavo havaina kuvavhotera. Dai vanhu vekumaruwa kumasvingo vanga vavhotera ZANUPF, vanga vasingadzingi vanhu vekumaruwa vakavhotera ZANUPF. Vari kudzingwa semhuka vasina kwekuenda, kuchimini ZANUPF yakabirira maelections zviri pachena.
Asi tinorwadziwa nezviri kuita hurumende mukati menyika ino. Vachena vanotorerwa munda vatema izvozvi vakutorerwa zvi munta pavagere izvozvi vatema izvozvi saka hatisi kuti vanhu vakarwirei munyika rusunungurwa hatisi kuti vakarwirei triangle iminda yavachena zviri nani vakatorawo zviminda yeshuga ikapuwa masetra asingagoni kurima nzimbe dzacho hapana zviri kuoneka munyika munomu angova madhaka nana munhu kubika chingwa chedhaka ndizviri kuitwa muno munyika
Ini ndiri kuda kubvunza hurumende kuti zvairi kuita zvekuputsira vanhu dzimba idzi zvakanaka here number one number two mhuri yezimbabwe muri kuzviona here kuti zviri kuitwa nehurumende zvekutiputsira dzimba inzira yekutichisidzira nayo kuti pamaelections ari kuuya muna juni tivhotere iyo ZANUPF ngatisatye ngekuti kwaakuedza ngatisatye kwaakuedza vasiyei vaite zvavari kuita ndokwekupedzisiraka
masera sei pastudio 7 masera sei nai varume zvino mari yacho ingagara sei munyika kana munhu achingoti pano napano wabuda musunu wanga ari kubotswana imari dziri kubuda izvozvi vachifulaya nendege nhasi vabuda vaenda kudubai mukatarisa pari kubuda mamiriyonzi nemamiriyonzi nekuda kwenyaya yekufamba iyo maup and down nezvimwe zvinhu zvokutiwo munogona kuatenda musangano muri paindaneti hazvikurambidzwi izvozvo tani kuti murambe mongobudisa mari nekubudisa mari torarama sei iko zvino muzvipatara muna mushonga muzvikoro chamuchama maticha havasi kuhora vashandi vehurumende havasi kuhora but mungoramba mongoita maup and down zvimwe zvodawo kuti vanhu munyatsofunga kwete kungoma nyidzana nekuti nyiko yenyu kusaidi kufambe zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirei mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vachiti vezvematongerwo enyika havasi kubuda negwara rakajeka pakuti vanotonga sei. Tichanzwawo kubva kune vechidiki nezvavari kuita kubatsira kugadzirira remangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanenge vachida kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 1380 ne15460kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo marezinesi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani solukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lomisakazo olwe World Radio Day kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kule mibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abalabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa kuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibe ngcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi jezo zenodo zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijezo zenodo ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi lamazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende. Kusukusela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezano PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi so nxa kungabale ma sanctions i corruption iyangezeleleka kungaphinda kube le climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka
kodwa uyavumelana laye yini umongameli Mnangagwa ukuthi ele Zimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile
angithi nxa kuma platform manje akekho umongameli welizwe nyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje so yena umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo kodwa kwesinsikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe so kuthatha ukuthi kube le synchronization ecwayisiso locubungulo lonalolo olwenhlanganiso esizimeleyo kanye lo lukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo so yilo uhlupho lukhona kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni lo nyaka kawukhanye kukhanya ngani izulu nje kalikho sokutshile emasimini indlala izabharha sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 ekwobulawayo Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala yimthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi owathathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo nobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola lolu hlelo eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke bona bababona besakha ilizwe balibulele uma usithi umuntu ode seyakhile uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode chiye eyakhele abantwana abantwana basala beseduweni ngibona ngazathi lokho kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphetheyo ngumramba thina number 2
kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo
abantu laba abanye bebethela ekhansilini abantu laba bebevota so uhulumende bekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi asikhulumi ngabantu abale viki asikhulumi ngabantu abakhaya sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abana bo 15 30 years behlezi lapho. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona yikuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yona le uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuthwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imniswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi behlala. So lokho sisazama ukuthi sixoxisane singaba lempumela yokuthi siyenze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubeqoqa icingweni leStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeke ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abatsha abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha eLobhengula Youth Center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Mlongani wami mina olabazali bakhe abasediaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uya host ama parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo, akula muntu oyabe emtshela ukwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga kanjani aphiwe imali. Kare sivele technology si advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo konke khonokho ama grocery abefunakala. Abazali bahle bayafake lesi ku-account yesikolo nxa kuli grocery bethumeze kunjalo kuli grocery and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakithi kulo mntwana owagcina exotshwa esikolo ethinyezwele imali wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana oyevelele lezi mali esakhiphile eziziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo esesikole tshona evukelisa abanye efihle ifoni leyani yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kweleBilitani.
Yebo, bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhatshana kodwa bengathumela imali ngisebenzisa indlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi kulima yini. Kodwa lokhu akutsho ukuthi lami ngingasela uyimali ukuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo, ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantwababo noma abafowabo badlalise izimali.
Udokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukuchabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali enengi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Khonokhana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathe sasela ama-extended families umuntu lo muntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ndidinga imali khona lephesheya. O-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba basala bodwa kabalayo i-maturity yokuthi imali zona imali yona leyo enkulu abathunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO leye-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olweWorld Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza, loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations amalayisensi amaningi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
ELeZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokunikwa kwamacence nguhulumende.
Esikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives, ama-license, njalo abavumele ukuthi bafantise benze advertising ukuze nabo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisaZimbabwe unkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge-organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama-community radio stations. Ama-community radio stations lokusebenza zelana lawo ukubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le-Freedom of Information Act. Bayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo i-connectivity yama-mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu uvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abambe, so kwezinye isikhathi even ukukhuluma ngani ngama-TV, TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesento. So the thing is ama-airwaves abambi kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle, bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi ngabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabambi. Umntwana uyakwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi babizwa esikolo u-minister of this ngubani, minister of this ngubani, uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejali ukuthi SABC yiyo ebambayo, i-TV yiyo ebambayo, thina apha ama-local ethu awabambi. kwenye lokali wefane ndibe sibe yaza wabtana bebe kwazi.
Imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho abaphikane lazo bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi. Elemelika liqhubhe umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenye ebulenjini owe creative content writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukwezomnotho, ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency Zimstat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lonkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu ayenzani ukuthi asurvive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni izinsuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ke ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela umsebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuchona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba ngumuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke. Kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni. Akulalo uthola uningi abalutholayo ngalezo mpahla.
Ye kulomthelo kumele bayihlawule phela ayamatheksi lapho manje bakubamba njani behlupheka
kakhulu. Kodwa kuyamangalisa ukuthi uzwe kuthiwa sebezathagethwa for i-tax. Kanti kuba lula ukuthi abantu batekswe babhadale leyo mthelo ye-tax nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela. Because lokho sikhuluma ukuthi akwakhiwa ama-markets. Ama-markets lapho kulamanzi khona, okuhlanzeke khona, okulama-toilets, okuzakwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho. So ama-feature nekho engingakutsho. Me street vending eZimbabwe. Iku street vending eZimbabwe vele kukompozidle inye kunzima. Iku gijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya la ngintambama. Kumbe liyatshona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zabe ngizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo gakho o accountayo. Ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi. Akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela, kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze lomthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi bill le
ngibona ngathi asokuzanceda ukuthi i-Israel Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho zen i-Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but ngathi asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans, ungathini wena lo?
Hayi, into yakhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election, siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo Trump ibingalunganga and ukuthi iRussia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So ama-Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but kuSenate isipasi.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi i-Ukraine ibisitshaya insimbi basebethatha over back abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and bachintsha u-general wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Yes, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela, ubona njani wena udaba lona?
Okwakathesi with all these armaments ngizwe uminister weGermany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancwedi and lapho sokubuyi khona imali I think bayasebele enough resources ezokuqedisa impi.
Umnomzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo wathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanke. So manje kasakhulumanga inamba zakhe zefoni mbeze WhatsApp, so sicela afake inamba zakhe zeWhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo azazofika khonapho we MRP.
Sanibonani, mina nginguThuba, nginguThuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni le eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungakho. Okuxotshwa abantu ezindaweni, betshiselwa abantu izindlu. Abantu abakwelishane nezami, behlukane nezami bevotele elinye ibandla, ababona lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu, iqede litshisele izinto, ilixotshe ezindaweni, alinandawo zokuhlala manje. After 2 years manje kuye makuvotwa, liyaphinda futhi nibuyele kuzanu, livotele futhi kuzanu, ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezanu, izanu iyahluleka kudala, yahluleka kudala izame ukuthi uyenzela abantu izinto. Abantu bagcwala amazwe wonke bagijima bedinga imisebenzi ngapha lakabantu lokho libhizi ngezanu. Hlukananani nezanu abantu, abantu kabahlukane nezanu bebe ne-change. Amanye amazwe ayabambisana ayatshintsha indawo yabo esebenze. Mina ke loko nibhizini ngezanu, ngezanu hlukanani nezanu abantu abadala, hlukanani nezanu.
Njani phana kwesitwene? Ya mina ke Mbonge, mina liyazibe xa ukukhuluma ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government ukubana i-government ngalesi sikhathi ama-business abasakhangelanga ngisho iy'ndaba zesikolo. Siyacela kunabaphathi asebele minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Yebo, mina sekumathebeleleni lokhe kodwa sikhathazekile. I-government ihlezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela elizame ukukhangela abantwana abafeyila. Amatesha akudala ayetshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotsha endaweni. Hawu, ake lizame ukwenza ezinye izinto zicacile.
Studio 7 njani? But sokwathini iindaba zekuseni kathi sesisazizwa, sela sivala iindaba zekuseni. Sokusenzakalani manje? Sokuthukisekile.
into yonke nje ezimbabwe yonke yonke ivele is nothing, it's useless. Whatever loba yini xa ithithi yenza ayiphumeleli ngendlela ihambe right, ayigcolisi kahle abantu, asikwazi nathi ngenzakalani. Selasibhalela manje indaba zekuseni manje senzile lanezi ebulisithimi sozona ukusuka sisazitholi nezi lithingi zika-9 ezika-11 asizikaza sizizwe kwenzakala ale nto yedoti leyo. Asikwazi kathi izimbabwe kathi vele abantu bakhona kanjani, kanti into zabona zonke ziphumelela zipasa zihambe everything.
Ngiyabonga sitsebe siyabingela. Wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwa ezana kumele ube
iqolo. Isikhathi sesesidliwe ngumangoye, sesilugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.